isu hatibvumira nemashoko abva kuna Wandoro vakamirira ministry yeprimary and secondary education yekuti masangano anomirira varairidzi tinozenge totaura mushure mekunge hurumende yapa decision. Nyaya iripo ndeyekuti kana tiri kutaura nenyaya dzedzidzo masangano anomirira varairidzi tiri macritical stakeholders, saka pamadecisions ese anenge achiitwa tinofanira kunge tiri involved. Hurumende ndiyo yakasiya danho iroro rekunge ichikonsulta, yava kungopa madecisions ichiita leave out maunions. Ndo saka muchizoona pachitenge tinenge tinogwisana, nekuti zvinenge zvataura hurumende zvinenge zvisingaenderano maringe nezviri paground, uye zvinenge zvisingabude. Wanongoda kuzouya woti itai zvakati itai zvakati, ayoka. Asi isisu tinoti mutemo wedu unobvumira kuti tiri matrade unions anenge achitaurirana pamwe chete neministiri, tichiita kuti dzidzo yedu yemudemberi tichionesana kuti apa tikadai tikadai, tichifamba tiri pamwe chete. Asi iwo waakutora kunge masangano anomirira varayiridzi wasina basa. Zvinozova zvinenge zvichizotadzisa kuti zviende mberi, nekuti wadzidzisi kuti waite wanofanira kunge wane input yavo, ende input yavo inofanira kunge yabva kumatrade unions, nekuti ndo vanenge vachiwamiririra. Saka hurumende ikazongoya yoti ministry yoti itai zvakati itai zvakati, isi tisina kunge tawirirana, ndo panenge pava nekukwesherana, ende uye hazvifambi zvakanaka. Kuti dzidzo yedu iende mberi tofanira kunge tichigarisana, tichigara pasi tichiwirirana, tichadai chadai pakadai, tobatsisana kuti dzidzo yedu iende mberi.